Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Meya veHarare vaJacob Mafume vanorumbidza zvikuru vashandi vepakliniki yemumbare. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kugadziriswa kweHuman Rights Commission kuti basa rayo rinangane nebumbiro remutemo wenyika chinhu chinofanirwa kuitwa nekukurumidza. Sangano reZimbabwe National Students Union ZINASU rinoti rakaparura chirongwa chekupinda muzvikoro zvepamusorosoro richikurudzira vadzidzi kuti vanyorese kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti havana kufara nezvavakaona pavakashanyira nzvimbo yembare nezuro. VaMafume vanoti zvavakaona pakiriniki yeEdith Opperman zvakavanetsa sezvo kiriniki iyi isina nzvimbo yakakwana asi ichiona vanhu vane zvirwere zvakasiyana-siyana vanoita mazana mana pazuva, ukuwo vana vari pakati pemazana mashanu nemazana matanhatu vachibarirwa pakliniki iyi. VaMafume vanoti ivo nekanzuro yavo yava kutanga basa rekugadzirisa kliniki iyi kuti iite basa riri kutadza kuitwa nezvipatara zvikuru, vachiti vachati zvimwe zvivakwa zviri paEdith Opperman zvipuwe kliniki iyi kuti ikure igokwanisa kubatsira vanhu zvakanaka. VaMafume vanorumbidza vashandi vepakliniki iyi zvikuru, vachiti zuva nezuva vanoita basa rakaoma uye rakawanda, naizvozvo vanoda kugadzirisa zvinhu pakliniki iyi.
Ndakaona pari kushandwa zvakanyanya pakliniki. Panoita maservices akasiyana-siyana, vanoona vanhu 400 pedei vane zvirwere zvakasiyana-siyana, nevamwe vanenge vari panyaya dzezvirongwa zvemaARVs. Then panobatsirwa vana vanodarika ivo 500 to 600 per month vanobva kumativi mana enyika. Imaternity home iri busy, pari kushandwa zvakasimba panzvimbo yakamanikana diki diki yatotaridza kuti aiwa pari kuitwa basa. Takaona iri shishi iri barira mhanya vamanesi achishanda zvakasimbarara.
Chamusina kufara nacho chii? Pane zvamakaona here zvinoda kugadziriswa?
Ndakaona zvinogadziriswa. Spesi yatiri kushandira idiki diki, asi chinondishambisa ndechekuti pane mabuilding maviri, Carter House nePageant House. Dzimba idzodzo ndakabva ndadzita aiwa ngadzipuwe hospitari or clinic tigadzire yatinoti iyo enhanced polyclinic. Mabuildings awane 3 stories, tichaita kuti marooms acho iwawo aite maward, vanhu vawedzere capacity, mahospitari arape vanhu iri pedo nembare. Saka tikaikudza inobva yaita hospitari huru. Tikaita matheatre inokwanisa futi kuita referral hospital yedu, nokuti hazvina zvazvotibatsira kuti tirambe tichiindisa vanhu kugomo nekuparirinyatwa mahospitari akavakwa kudharadhara tisati tawana rusununguko. Tinofanirwa kutaridza kuti nyika iri kuindira mberi tovaka mahospitari pambare ipapa anokwanisa kuitika zvinoitika pagomo zvakafanana nemacesarian operations evana nemamwe maoperations madiki diki atingangoti ese ange achienda kundoitirwa ku mahospitali akavakwa munguva yana Smith.
Mari yacho munofunga kuti ichawanikwa here? Ingabva kuti
mari inowanikwa, tine madona anotibetsera ipapo, vari kutipa program yekuti tikabetsera vanotambura tinowana mavoucher. Akazvarwa mwana akapuwa voucher, tinopuwa 300 US. Mari iyi inokwanisa kushandisiwa kugadzira. Then tine vemakambani vaita mari zvikuru muHarare. Pane vakatotibetsera vesimbisa brands, vakatibetsera kugadzira ma 2 floors Beatrice Hospital. Asi titori nguva kuwana vanotibetsera kuti mawadzi wavo ange ave nemubhedha, pange pakashongedzeka, matheaters agadzirike. Uyezve isusu sekanzuru tine mari dzatiri kutora kuvagari vemuHarare. Mari idzodzo dziri nani kuti dzishandiswe kugadzirisa nzvimbo dzakaita seidzodzo. MuMbare munobudisa mari yakawanda zvikuru ichienda kumakanzuru nekuhurumende, asi mari iyoyo inotorwa MuMbare inogadzira nzvimbo dzimwe nzvimbo instead yekugadzira MuMbare makare.
Munotarisira kuti muchawana zvitsigiro here kubva kuhurumende nevamwe vanokwanisa kupindira munyaya iyi? Munotarisira kuti pane zvibinga mupini zvamungasangana nazvo?
Anoramba zvakadai anenge achitori muroi. Handitarisiri kuti pane angamira mberi kwezvinhu zvakajeka zvandiri kutaura. Pane angaita bongozozo nepfungwa dzandataura idzi dzakateshera, dzinofadza, dzinomwisa mvura. Kana wapikisana nezvizvi uri nhunzva tunzva, nhundira tsime, marapatsetsetse, unenge usingadi kuti vanhu vabudirire, vanhu vafare munyika yeMbare kana munyika yeZimbabwe. Nekuti ndava munhu wese vazhinji vari kuuya vachibatsirwa pakliniki idzodzi dzatataura.
Avo vange vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti kugadziriswa kweHuman Rights Commission kuti basa rayo rinangane nebumbiro remutemo wenyika chinhu chinofanirwa kuitwa nekukurumidza. Vachiti kana izvi zvikaitika, zvinoratidza kuti Human Rights Commission inenge ichiita basa rayo pasina kumbunyikidzwa. Hurumende yakazivisa svondo rapera kuti bhiri reHuman Rights Amendment Bill richagadziriswa kuti ripinde mugwara rinoenderana nezvinodiwa nenyika zhinji dzepasi pose, sezvinodiwa mugwaro reParis Principles on National Human Rights Institutions. VaMasie vanoti kana izvi zvikaitwa, zvinenge zvapinza Zimbabwe mumhuri yenyika dzakawanda.
Kugadziriswa kweHuman Rights Commission kuti kunangane neconstitution zvinhu zvatingati pachirungu zvinhu zvinotambirika pachiona. And tinoti kana izvi zvakaitika, zvinoitisa kuti Human Rights Commission ive iri organization inoita basa rayo pasina kumbunyikidzwa kana pasina yatingati influence yegovernment. Sezvatinogara tichingonzwa zuva nezuva kuZimbabwe kuti ma-institutions edu muZimbabwe ari captured by certain individuals kana kuti hurumende. Izvi zvunhu zvokuti kana vakaanlina mandate yeHuman Rights Commission neconstitution nemainternational best practices, zvunhu zvinova zviri zvinhu zvisingawo zvisionekwa zvichiitika muZimbabwe.
VaMasie, kugadziriswa kweHuman Rights Commission kuti basa rayo rinangane nebumbiro remutemo kunokosha zvakadini, uye basa reHuman Rights Commission nderei chaizvo?
Human Rights Commission isangano rinofanirwa richiona kana kuongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero muZimbabwe. Isangano rinofanirwa kuva riri iro rinova richinzwa nyaya dzese dzekutyorwa kwekodzero, richiongorora zvekare, richiita anonzi mainvestigations, richipawo futi mutongo wayo nemarecommendation. But iyo in terms of constitution haina hayo masimba ekusunga, but ine masimba ekurekomenda ichipawo yatingati ma suggestions kana kuti ma views ayo ekuti nyaya dzekodzi muZimbabwe dzinofanwa kufambiswa sei. Tichitarisa nyaya dziri kunetsa muZimbabwe kunyanya nyaya dzokusungwa kwevanhu vanoratidzira kunyanya kusungwa kwevanhu vemapato anopikisa kana kuurawa kwe madzimai kana ma activists uyezve nyaya dzinga dziridzo dzesivu ne politics but dziri nyayawo dzinoonawo nemagariro evanhu kusanganisira nyaya dzakaita sekushaikwa kwemvura mune matunhu kana kunyaya dzehealthy kana kuti nyaya dzevana iko zvino pane nyaya dzemadrugs dziriko inyaya idzodzo dzinobata zvikare nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe tichiona kuti hurumende inofanira kuichirespekta marights tichitasa nyaya idzodzo saka zvinhu zvokuti kana Human Rights Commission yakapuwa masimba ayo yokuti iongorore nyaya idzodzodzo pasina influence kana kuti pasina kumbunyikidzwa zvinhu zvinova zvichipa uremu muinstitution iyo yeHuman Rights uyezve inoitisa kuti vanhu vakawanda vafarewo kana kuti vasununguke vachienda kusangano rakadaro vachiziva kuti kana iro sangano iroro rakataura zvarataura zvine udzamu uyezve zvinotererwa nokuti vari kuzvipa vasina kwavakarerekera ndatenda
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara nekunonoka kwehurumende kubhadhara mari dzedzidzo dzevana vavo. Mwedzi minomwe yapfuura hurumende yakavimbisa kuti ichange ichizobhadhara mari yedzidzo yevana vatatu pamurayiridzi senzira yekuvarerutsira kuoma kwakaita zvunhu, asi mari idzi hadzisati dzabhadharwa nazvino. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vanoti hurumende inofanirwa kuzadzikisa zvayakavimbisa uye inofanirwa kuwedzera mari iyi sezvo zvikoro zvakakwidza mari yedzidzo zvokuti mari yavakavimbisa haichakwani kubhadhara zvikoro izvi.
Nyaya yokubhadharira mari dzeschool fees dzevana vavarayiridzi inyaya yanetsa yachinja kakawanda wanda hurumende ichichinja magoalpost. Pari zvino ndinofunga kuti varayiridzi vakatombofila mafomu kanokwana kana hurumende yaiti inoda kuti ibhadhare iyo, asi zvinenge zvakuratidza kuti hurumende yava kubvumira nezvakataurwa navarayiridzi kubva pakutanga kuti benefit ngaiuye muakaunti yomurayiridzi. Saka tichitaura kudai hurumende iri kuti varayiridzi vane vana vanoda kubhadharira ngavafile mafomu zvekare.
Saka mungati chikuru chanetsa apa ndechipi, Dr. Joe?
Chikurukuru chanetsa kufamba kwevarayiridzi vachienda kuzvikoro kunodzidza vana vavo kuti vanopiwa mapepa anoratidza kuti maschool fees anenge ari marini, uyezve chibvumirano changa chiri kuti hurumende inobhadhara kubva kotoro rokutanga ra2022, asi hationi zvichibuda mugore rino. Zvinoratidza sokuti nyaya iyi yada kubatanidza maringe nekampeni dzezanupf kuda mavhotsi kuvarayiridzi gore rinouya. Saka tinoona sokuti zvichida zvichaita gore rinouya varayiridzi vachizopiwa mari mumaakaunts avo, asi zvoita sokuti zvava zvokukampena. Uyezve tinoshungurudza varayiridzi ndochokuti vane vana pari zvino vanga vari muO level, vamwe vari muA level, kuti vana vanenge vapedza ava vachazonge hurumende ichita ona up promise yokubhadhara kubva kotoro rokutanga gore rino, zvinenge zvinoratidza kuti zvingangoramba. Zvekare mari yanga iri pachibvumirano yekuti hurumende ibhadhare 20,000 ndiyo zvaya ngati chibvumirano asi hurumende yakango ofa kuti inoda kubhadhara 20,000 pamwana oga oga pakotero roga roga asi mari kusvika gore rinouya imari inenge yakokotewa neinflation isisina chouviri zvokuti varayiridzi vakatosvika chichemo kuhurumende kuti vanga vachida kuti dai hurumende yabhadhara hayo kana $200 iri mari inoenda kuschool fees zvingava zviri nani nokuti maschool fees akawanda pari zvino akupfuura even kuma $300 pakotoro rega rega.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuunganidza mazita evanofanirwa kubhadharirwa kuti ibhadhare mari dzedzidzo idzi nokukurumidza.
Hurumende yakamirirwa nebazi reprimary nesecondary education iri kutori mushishi izvezvi kugadzirisa kuti varayidzi vabhadharirwe school fees yevana vavo vegore rese ra2022. Tiri kutokolekta information yese nedata rese uye mari iyoyi ichapinda nepayroll.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vadzidzi vezvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti rakaparura chirongwa chekupinda muzvikoro zvepamusoro-soro richikurudzira vadzidzi kuti vanyorese kuvhota kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mutungamiri weZinasu vaBenon Ncube vanoti sangano ravo riri kubatsira vadzidzi nechekufambisa kuenda kunonyoresa kumahofisi eZimbabwe Electoral Commission nekuvadzosera kuzvikoro zvavo, uye urongwa uhu huri kutambirwa zvakanaka kwazvo nevadzidzi avo vavanoti vari kubuda neuwandu kunonyoresa.
Zvatakaita ndezvekuti takaona kuti pane vechidiki vashoma vari kuvakaridza pakuvhota, saka isusu tikabva taona kuti simba redu rakawanda kuvadzidzi sei maSRC akawanda atakahwina. Saka tikatora maSRC members edu atakaona nevanhu vedu vakatumidzira ivavo tikavachinja kuti vatsarise nezvevota registration. Saka every institution ine vanhu vedu iri kutofadzira nezvevota registration. Zvatiri kutanda zvekuti totin accidents edu aunganidze vanhu vasina kurevisa kuvhota akaunganidza panzvimbo wani ndovatobatavatsvagira transport yekuti tinovasiya vachinjeza kuvhota tinovatora tivabvisa futi kuchikoro. Ine tiri kuzviita izvi wiki ine tiri kutogona kutobata manhamba anogona kutosvika an average of 80 per week in different institutions aripo Zimbabwe.
Urongwa hwamuri kuramba muchiita here hwekuti vanotakurwa vachinovhota kana kuti muri kudaidza vezeki vachiuya vachivanyoresa muzvikoro izvozvo?
Saka tofarira kuti vezeki vagone kuuya kuzotibetsera nekuzoridzika vana kuchikoro, but communication dzedu ipapo dziri kunonoka kuchiwa neresponse. Saka takatoona kuti zvirinani kuti takapindura kuti vataure kuti vari kubvuma here kuuya, isusu tigare tichiendesa vanhu kunoenda kunoreresa kuvhota. Saka tabotosvaka kucommunicata nevezeki and tagotarisa kuti tinowana miniro inoita kuti vanhu varese kuvhota vasinganidzi kuti vatsvage transport vaende ikoko, but ndiri kuitira nezvekuti takataza even kunzvanana paprograma yekutanga yavaiseta apo mafota registration centers kuchikoro.
Chii chakakoshera kuti vadzidzi vange vachienda kunonyoresa kuvhota?
Zvese zvatiri kuchema nazvo semastudent zvese kubva kuschool fees, kutora nyaya dzefudu, kuitara nyaya dzekushaya mabasa, zvese zvinobva pautungamiri wenyika. And ipapo the only way vanobatikira panyaya dzekutungamira nyika inyaya yekusarudza vanhu vachatungamira nyika yacho, kuitira kuti kana mangwana takuvadzidza takuvaudza kuti izvi neizvi hatina pa institutions edu tichitaura vanhu vatoziva kuti tiite kana isa ipapo because kusukurika kwesarudza munhu ari kutungamira zvinoto kuterera kodzero yekuti tione kucomplaina kana kutotaura nezvinhu zviri kutoitika because iwo wakatosiyana nazvo kutaura saka ndozvatinotsvaa kuti ezvichai patinosangana nevatudeni tivaudza kuti zvakakoshera pakuti ukabatikira panyaya dzakadaro nesimba rakawanda ndekuudza mutungamiri wacho kuti apa makwere sine apa because ndione kuti muisa ipapo
saka chirongwa ichiri kutanga riini chichipera riini
iki chakatotanga ndingati mamanzi anosvika 6 tatanga but tiri kuti amplifya with time because zvimwe tinozongoona pataeresha tiri kuona kuti aya patinongoita voter education tichisiya pakadaro tikaona kuti aiwa zvinyani tiende kunoda voter registration izvo takuona kuti aiwa zvinyani kuti tiende navo kunovato ta kuvhota tovabvisa kuchikoro tinotoda futi kuti tikabudisa ipapo totikumbira zvechegona kuuya kumalearning institution and chirongwa chakafambirira kumberi until the last day inozonisa kurevisa kuvhota because hazvina mari yatiri kuwana mukati zvingori ngoda kuti panosvika time election isusu sevaseunion togara pasi toti aiwa isusu mari yedu takaribata mastudents edu ese yakatomaregesa ese kuvhota
avo vange vari mutungamiri wezinasu vabenon ncube vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday rinoti mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaudzane zuro nhumwa dzeCommonwealth kuti mamiriro ekodzero dzevanhu munyika haana kumira zvakanaka vachitizve munyika hamuna utongi hwejekerere sezvo mitemo ichishandiswa mukudzvinyirira vanhu Newsday makare gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari kukurudzira vemabhizimisi kuti vauye kuZimbabwe kuzotanga mabhizimisi ezvekufambiswa kwemashoko kana kuti communications vachiti muZimbabwe vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana vakadzidza izvo zvinogona kusimudzira makambani avo amai Mutsvangwa vakataura izvi kumusangano uri kuitirwa kuAbu Dhabi Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndikumbira kutaura namadhuku dzavamo professor. Professor, kumbira mari dzedu takakumirira kukadoma. Tiri vanhu veAssociated Textiles Company yaimbova kukadoma. Vakavhara 1996. Takakumbira kuti utibatsire panyaya yedu yemapensheni zvedu anga aiva kumuold mutwa ukavhuma tikafara tikati taona loyal experience richaitisa kuti tiwane mari dzedu ukashanda mari ikabuda 2019 nanovember up to now mari iyo haichaoneka wakataura 2020 kuti kune covid 2021 covid hauchauya kwatiri na April this year ukatuma vanhu vaimbova vekomiti yedu kuti vauye kuzotratidza payro munhu nemunhu aone pane mari yake kuti imari asaina zvinoreva kuti kusaina kwataita zvinoreva kuti wakatotipa mari dzedu hatina kupuwa mari dzedu hazvizirizvo
ndoda hangungotaurawo nyaya yamangu yanenge tiri kudzinga corruption muri uri kupera nyika haufa wakapera uri nyika vakuru vemapurisa vakuru vecio vakuru vemasoja rodhi inobva kukadoma kutown ichiuya kwagweshoki pane mapurisa aripo ipapo ari pakati apo apo unopaziira nyika vari kungotora mari idzi bhete kuti vari kutora 10 mari 10 pakufamba 10 pakufamba 10 pako idzi bhete kuti ivo varegedze vabhane mota paende bhazi bhazi riripo iro panoenda mabhazi kana 2-3 rodhi yakadhakwa iyo asi nemuchitauro vatanzi vanhu ngavabhadha vanobhadhara $10 $10 kuenda $10 kudzoka varume mapurisa acho kana ii mapurisa ai ndoziva kuti ndikusvinzwa zvivharisei makombamaundafiti acho ngaarege kufamba corruption ikaiyonge bhoza hazvibatsiri imuri kuti corruption tiri kuda kuirwisa but hamukwanisi kuirwisa kana mapurisa izvi ari kutora $10 munhu akangoenda mutauno wobhadhara $10 nechimushikashika wodzoka wobhadhara apa imakati mushikashika ngaiita Ndikano vafamba rodi yakafa munodo tsvaga mota dzakanaka dzakaita sei rodi yakafa.
Ndaida kuzvita vana veZimbabwe kuti muono wose wanga wakatarisana nawa muhonzora wawapa chenzi ndobva ndotipwa vana veZimbabwe mavazozviona here kuti zvavo zvaita vamuhonzora toda kutaura chokwadi zvazviri zviri pagiraundi zvavo zvaita sazvinoreva nezvokuti hondo yaverwa vamuhonzora yavo yachiita zvikakarara zvemota nefamba muchavadii ndo zvavairi kuira izvezvo saka vose vakanga vachimhanya vachinge vachindoutsira mashoko zvaitaura vamuhonzora vachiona sokuti chamisa wakanyanya kurasika sereke munei mava nei masara nei zvapa mhene vana vakomisi mazviona rit ndobva ndoti vamuhonzora haasi yoga muzukuru ungapuwa zvinhu zvose kuti mota mbiri nefamu muzukuru wegamba rakafa vagamba rakafa rakasiya vazukuru vakawanda mazvinzo tanguti tingotenderana tiyeuchidzane kuti zvamuhonzora zvaita rimwe shoko rokupedzisira nderekuti MDCT zita rekuti MDC Alliance zita rekuti MDCT nyange rikachifa zvake zvaita muhonzora tanguti tionesane tatenderana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Qatar neEcuador ndidzo nyika dzichavhura mutambo weFIFA World Cup apo dzichasangana mumutambo wekutanga nemusi wesvondo muQatar. Nyika mbiri idzi dzinoonekwa sedzakaenzana muunyanzvi hwadzo, asi vanofarira zvemitambo yakasiyana-siyana Brian Msekiwa anoti Qatar haina nhoroondo inonyanya kuzikanwa sezvo iri mumakwikwi awa sechikwata chenyika ichatambirwa makwikwi awa.
Yeah, musi weSunday ndopari kutanga World Cup, which is the biggest tournament in the world. Makandries ari kutamba Qatar neUcuador. Makandries anove madiki in terms of record of winning the World Cup. Anauti of tichikombera mamwe mateams anga anenge ari koko. Saka ndichiona mambiriro emutambo uyu Qatar ndo first time yavo kuve mu World Cup, courtesy of them being the host of the tournament. And also Ukeda yakambo enda kuma World Cup, and also it's a decent team ku South America ko ano belonga to. Ndikada kuona ma rankings avo futi ema teams aya. Qatar is ranked 50, Ukeda is ranked 44. Saka ndikona ari ma team ari sort of balanced. Saka ndikona a situation where the match is going to be sort of balanced as well. Tichikonsider ma rankings avo, tichikonsider kuti iyo Qatar iri kuhost the tournament. Ekeda iriyo also another team iri good, iri decent, haiti kati yakashata, but being a team kutamba ne the host, ndikona unge vari sort of balanced.
Toinda mu Africa, chii chamuri kuona muzvikwata zveku Africa, chii chamungati kuti
muzvikwata zveku Africa ndirikuona vachiprogressa? I think maybe three teams from Africa ndirikuona vachiprogressa. Tikatarisa magroups aripo emaAfrican teams, pagroup A Senegal inova iyo machampions aku Africa, vari musame group iyoyo yeQatar, Ecuador nayo Senegal neNetherlands ndirikuona vachi either either number one or number two in that group was qualifier. Then quite Tunisia, Irimu group France, Australia, Denmark and Tunisia itself. You know what's up qualify as number two ahead of Denmark in Australia, but she out of Bijan. Then quite Cameroon, Irimu group Brazil, Serbia, Switzerland and Cameroon. Zikona in a chance Cameroon of qualifying, Brazil being the leaders. Then quite group H, Portugal, Ghana, Uruguay and South Korea. Zikona Ghana is qualifier. Sama teams and no fungula chao chao kutano kwa saku ku qualifier Ghana, Cameroon and Senegal. Shikituri.
Avo vange vari vanofarira zvemitambo Brian Msekiwa ari parunhare mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi.
Meya veharare vajoko mafumwe vanorumbidza zvikuru vashandi vepakliniki yemumbare. Rimwe gweta rinovira kodzero dzevanhu rinoti kugadziriswa kwema Human Rights Commission kuti basa rayo rinangane nezviri mumakwaro anodiwa nenyika dzose kungabatsira zvikuru. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko naChris Gande.